tambura tinzwe iwo bari kumepo tinzwe iwo vana venyu tatambura tinzwe iwo bari kumepo tinzwe iwo vana venyu tatambura.